A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera. Muchikwazisa hamba neshamwari muchitudza kuti pa Christmas apa muri kuenda kupi, mune muri kubasa here, chero kwamuri, mungawe muri ku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese ikoko makasununguka kuti munge muchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi tichikwazisa hamba neshamwari Egypt.
Ye lingali chona njani lapho likona kuna ngapo ke ngemakhaya tina ngapha siyaphila sibili. So lamhlanje ke sixoxa ngeKhisimusi. Mfuna ukuqalela ngithi Khisimusi khona ngapho lapho likhona. So kumele nidubezele elilakho phela. So ngoba liqalele. Anti Khisimusi vele ihamba njalo. Siphinde futhi le New Year siphinde sithi libe le New Year enhle kakhulu ku-2017. Singazikuthuza lilethelani kodwa silifisela konke okuhle. So ke okwamanje esicela likwenze ukuthi lisidumezele imlayezelo yenu kumbe lisifonele kona manje ku-001 202 619 2077. Likhangele futhi lokuthi senza lokuthiwa yi-live streaming kuma Facebook ethu, VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Indebele. Ye, lisilandele khonapho ke. Faka umlayezelo wakho sixoxene asijoveke mfowethu.
Of course, meanwhile, let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is chaye ke mfowethu sponti kuthwala.
Africa,
Yeah, Africa bambanani sibili ng Cookspan lapho yayishaya sibili ukuthi Africa come together, you know.
So very important, very important message of unity.
Yeah, it's kakhulu this time ngesikhathi kefu like smooth. Yes, labo sebesithubenzeleke umlayizelo oqala ngutalents moyo uthi ngibulisa amajida ami asegoli uThemba lo Nathaniel. Ingoma ngicela uthikete uzomthinga uthikete boy. So uthikete that job 14 minutes
Dembo.
Something was born. Uzobuya ke umthulisi Dube yebo umthembo uThemba lapho khona khona ngapho uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela so ubingelela thina so bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo ngibingelela izihlobo zami zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe yimi umthulisi dayisaka Dube ingoma ngicela indolwane sounds so uyayithanda indolwane sibili sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapha ku studio 7 is actually praising us saying we're doing a good job. So yeah kunjalo ke ama messages wona love for
onguka hamadiwa makasi nunguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hamaresha mwari nekutudza kuti munenge muri kupi pazororere kisimusi namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077 tifonerei namba dzedu zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yeah, listen, we're going to talk to Pela Zulu. We're going to talk to the phone. 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 Yeah, so we're going to put a message to Pela Kubawa to John. Yeah, John, you think it's a Gwanda? You're going to be a lonke. Kunangapo. Yes, I'm going to get a John Kunangapo. We're Gwanda. Ngazithunga bonke kwane kwanda kona mpoku msemachecheni kumbe pass kona le kwanda reserve kumbe manama kumbe ngapi ikafuse kumbe you know indawo zinyane kona hapo ke kwanda siya kubingelela lawe kona hapo siyabonga solo bani kona
singe tinemuthereri our very first caller ndiva mathanga makadi va mathanga nhari ava mathanga inenge yabva yati netse yasi va thereri nhare dzinombonetsa pano neapo asi musarasembereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwasawo hama neshamwari Gibbs
yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sisonge kona pa lamhlanje sikhuluma ngechristmas phela blessing ichristmas kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha cha uyabona. So kadesa ngazi ukuthi
kuzora vaseline which
pay. Yeah, ivaseline nje papa. Then ekuseni kwangkhona khona lapho. Xa kuna TT. Shine comic choice 5. Is a D. Tiya ngkhona jile uyabona. So ngazi ukuthi lokho kuseziwe kuba kuseziwe. Asazibona lapho boy.
We need well. Let's have some more music Gibbs.
Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hadirare padeni pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wege takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita Vegeto rangu dairai Aho Mageto yuzi dairai Aho Achipe takasia Kwedu kwa chino siva Achinongo mira mira Achichito daisira Takango daro Takaswaro takango daro Atirege Kwita unweke Takango daro Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu isusu adirare padeni pavano famba nekuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegetu takangodaro
kambo ako Gibbs kubva kuna Killer T kanonzi takangodaro kubva pana vemugeto aya.
Yeah.
You know that they will never change.
Kamba mesitungiza kumbe mbare lapano yabona.
Yes. Yeah. Kokova.
Mhm. Emagwegwe yabona naza kulele magwegwe kuti ngesika se Christmas yawaza senza pleasant.
Yeah.
Wakipi radio yangini ufake emnyango.
Yeah.
Kwesi vuli kumba kumba lapano.
Yeah.
Umunya bevumilela ke ngalobuyeni nge tishaye ingoma zelo he. The compete. Wonga umnandi phela kutani. You never used to do that.
Oh, we used to.
Yeah.
Says Rutorona Gibbs up a tenant kuti munhu wese anoburitsa radio yake panze.
Yeah.
Muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time. Vana skuza.
Yeah, also one skuza valoli.
Yeah, vana maji.
Mhm.
Yeah, uburitsa speaker yako panze apa motanga kurova ngoma sengoma.
Yeah. Kiti tende futi lezi kangele phezulu.
Ayo tende futi yanga ere vanhu vane mari ka. Ayi karwa sandak.
Yabi bobokile pambili ngayo.
Kana kuti kune ngo ile tsoka lokuzina buzi.
Tata kabeva, yeah, kudala.
Mhm. Onguva tereri makasununguka kuti munge muchifona kuti tinge tichitaura nezve Kisimus hongo namba dziri kuti netsei asi musaore moyo dzaya kuti fonera pa 001 202 619 2077 tinodzokorora zvakare 202 619 2077 ndo namba dzekufona mungava pa Bite Bridge Porta Post apo muchienda kumba Injiva.
Yeah, Injiva. Aha. Yeah. Injiva zikona ngale pela zi se Bible bridge kade.
Yeah.
Zi apa beka uzo mara mara sembuyile yabo. So nga kubo Injiva so kumele kutwa intshela yini.
Yeah.
Aso zipo ku kwedele Injiva. Iya uya kuona uyabona.
Yeah.
Ngizo bahlonitshwa Injiva. Ingase zibuyele ziningi. Nasi igalaje problem.
Yeah.
Ziyaphelela imali yabo. Ngase ziphelela imali ezinye. Uzothwa nyokibela ngomso. Kuthi uzayibona 3 weeks lo ngikho. Ye, diga katimali pele. Ikona hapo ke Injiva badoda. Diga katimali. Kumbule ukuthi yavuyela futhi yegoli yeshaya iphiki nefojolo kunjalo ba.
Yeah. Hoku.
Yeah.
Kala badzokera kwete kuti munozokocha. Unozokocha bari yesoka kana kuti
unda bari kuti
kirai basi. Wao.
Wala uyo bara yavuyela.
Wala kudzokera wa kuti achira bari yebasi. Hoku hapa wadiwa nasi tuda kuti ticket chitandara nemi tichiridza mumanzi. Nari dziri kuti netsei netsei asi musaore moyo vatereri rambai zvenyu muchiedza pane vamwe vaiedza tina vamugarate makadi vamugarate
makadiwa
aiwa tiripo muri kupi
makadiwa
muri kupi muri kupi
ndiri kuma ndera wesi kwachota
ho pachota apa apa marondi rakando pa marine pangwa
kurira
handiti saka tiudzei tinzwe kuti zvakamira sei pa zoro re Christmas
wajiwa zvikurusa nekuti hatitatambotamba Christmas yakaita panga cheyoyi kubva kukura kwangu kwese kwandakaita damunhu apa zero handina kugozoona zvakafanana nezvegore rino mari yacho chaiye kuti tibate tiri kutadza kuibata mashopsi zvinhu zviriko ikuti tiwane mari yekuenda kunotenga zvinhu kumashopsi hatina chaiwa kuti toita sei neupenyu hwakaita panga cheyoyi.
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yatoka kana ukaenda kunotora mari yachairi kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura naGibbs ziya zvekuti radio dzinomboburitswa panze vanhu vachikwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti zvizvi tinotizia kuti kuma shopping centers edu bva 4 days kana kuti a week before Christmas azara vanhu but iye zvinezvi ukaenda panenge pasiri pashopping center hakuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho.
Saka mune mhuri yakakura zvakadii?
Mhuri yezvino handichina, mhuri yangu yese yati kurei vari vakuzvionera zvavo. Zvinongori inini nadzimai vangu.
Oh, saka hapana vakamboyawo kumusha here kuhoridha?
Zvekuti kukutiwa nechekudya hatina.
Saka pavana venyu hapana kauya here kuholiday?
Vana nezvinezvi kuti vana vanyatsoti kuholiday kanenge kari kashoma nekuti ivo vari kutotambura kuti vawane mari.
Saka chanetsa inyaya yeupfumi isina kumira zvakanaka.
Hauna kumira zvakanaka, handisikuziva kuti zvinagadziriswe sei ende tione kuti vanhu vacho vanenge vachifambisa sei. So kana vachitaura pamaredhi vanenge vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kutikonzeresa kuti zvidai sanctions, but isisi kunyatsoziva kuti matargeted ndo ariko kuvanhu vakatagetwa ivavo. Tinoti nyika yese nekuti zvinhu zvende zvichipinda sezvi vakarambidza kuti zvinhu zvekusouth africa zvipinde muno kungopinda vachiva tizobetsera vamwe vanhu vachitengeswa nemapurizi zvakanaka.
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo, asi imi michi chamuchaita pachristmas? Muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu?
Hangu ndineka nhingikirika kakati o tinogona kupfuya maroad runner.
Okayanochimbotomboti
wanze zvakanyanya, saka ndo zvatinotoita izvozvo kutoti tichatobatawo chiroad runner toita sei. Hati chifariro kuti kana tasvika pakadai togonotengawo kwamabhurela anenge achipfuyiwa nevamwe roo road runner yedu.
Asi kamaroad runner ndo anenge ari health aya vamugaradhi.
Vamwe vanotoada chaizvo maroad runner, but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nekuti totogochengeta nosvika
kuma78anengeakut
anotenga akutokuri ndikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya road runner.
Aiwa, asi ndo anokurudzirwa yayo kuti mudye henyu.
Kurudzirwa anokurudzirwa kaasi onenge uchidawo chimwe chavo china.
Ichokwadi, ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ko saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe?
Havaripo.
Oright, tipei titaure navo.
Mazadiko.
Aiwa, tiripo. Kuri sei kwachiota?
Kwachiota kuri right hako, asi kwakaoma.
Kuri kunaya here? Mvura iriko here?
Naya.
Kuri kunaya?
Yakagumane andi.
Okay. Saka mungade here kumhoresa vairi vatatu?
Pasa uri kubhulawayo. Naipopopo zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbeti natogara.
Haiwa, tinoti
kuti varora vangu vese.
Haiwa, kana vakateerera tinofunga
andafara nhasi kutaura mustudio 7.
Muudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura, pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu, munokwanisa kufona ipapo.
Aiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru, muve nekrismas yakanaka. Tatenda zvikuru. Gibbs, that's the lovely Mugarete family there in Marondera. They are saying, you know, it's very difficult for them this year because of the economic problems, but you know, they are rearing you know, the road runners, those chickens. So they are saying that they will slaughter one of those for Christmas, but their wish, you know, is to try a different dish, but unfortunately you know, they cannot because things are not okay. And they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions, but they are saying no, they don't think it's the issue of targeted sanctions. And you also heard from the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Ini jonga kande miri ndiri Studio 7 Washington DC NTT mwene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, kate un Chris Gande, hello, Jonga Kandu Mary, but Christmas enhle, balqalele kunapha libakhumbule phela. Asithathe music mbijana sizwe ukuthi singathini ke sicela music producer wethu sebonile.
Christmas time is here.
Ikamalame ngo Gibbs Dube ngilifisela ikhisimusi enhle njalo lomnyaka omutsha olenjabulo.
Fun for all that children call their
ikhisimusi siphilile.
Bengali njani balaleli igamalame ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Christmas time is here.
Makadi Vatere Live Studio 7. Uyeje vanoti wona pa Facebook page yo VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka.
Snowflakes in the air.
Jonga kande miri ndiri Studio 7 Washington DC NTT mwene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Bana vaje varga kuenda.
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve neChristmas negoredza zvakanaka, asi Gibbs chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mumugwagwa. Ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka. Hongu vanhu vanenge vachitaura mafanis pa WhatsApp apa ndakaona mumwe achitanzi message from Zimra, musa drive makadhakwa nekuti nemapotos ari kwaya munogona kuzorasa doro. Mafanis iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara usa drive motikari usatyaire uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya ma belts. They should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa nekudaro. Hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yayo nekuti ndopanowanzofa vanhu vakawanda. Nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa wavo, moregedza kufamba usiku nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri murodi wozopedzisira woti woduma mombe kana dhongi. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena. Kana munhu waneta uchityaira wopaka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare. Gibbs,
ufanga kuhleke blessing lapake lingadhakwa livezeleli chaira izimota vakiti kuyalimaza konoko. So into enhle nje lingayenza kuphela ikuti nxa ungani subudlile tshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi thatha imota ufake endleleni eceleni kwendlela konale uzibhagele imota yakho ubesujumeka mbijana ungeze suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona. Kodwa kwamanje sibili kungana abantu abaningi sibiluzo kuthiwa ke hayi mina ngichayela mnandi nxa sente car nokuthi car konkona akutsho lutho ukudakwa konkona yikho kubulala abantu blessing so lingadakwa licheke konke okudakayo umuntu kufake eceleni so ke likhumbule le nkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kuningi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi
of course we have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tirakunzwa kuti munenge muchite ipa zororo rekisimusi nezororo regoreja makasununguka kuti munge muchitifonera number dzenhare Gibbs ndozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda varatadza kufona asi rambai muchiedza number dzedu zvakare 001-202-619-2077 number dzacho zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yes, lomlayezelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa sakubona ke baba lapho khona kona ngapho ke forget Arsenal Dopa uti ke kithi kona ngapho Merry Christmas usiqalele ke sizakubona licebo lawe phela ukuthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo so lawe sithi Merry Christmas kona ngapho lapho khona forget Arsenal Dopa ungadinelwa kusasa so ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget Arsenal Dopa surobani kona
tinenge tinemwe mutereri I think ari ku South Africa kundiva makotwa makadi
majokochwa yes Joseph majokochwa
okay vama jokochwa mukoma Jose parise pa Jonah
Bari nani zvako makadi weini
isu tiri nani zvemutowa kumwe wakaoma kumwe uri kumwe wakaoma kumwe munyoro ndozvineke zvakaita mutowa saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg muri kuJoburg muri kupi
yes ndiri muroad kubva kuNamibia ndikuenda kucape town netruck drive
muri papi chaipo chaipo saka
ndichangopfuura panonzi paspringbok Joburg muroad yekuenda kucape town
muroad yekuenda kucape town saka zviri kufamba sei munenge muchirova gonyeti renyiri pachristmas here kana kuti muchamboita pazoro
rinenge richitosava christmas ipapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava saka rinenge richitosa nepachristmas nepachristmas
mune muchitakura chikafu chakaita sei apa mani
tinotakura machikeni iye zvine ndakatakura kumagrepes
saka chikeni nemagrepes zvinenge zvichibva kuNamibia zvichienda kusouth africa
nonyama mafishi zvinodhonza mafiriji
saka zvinenge zvichifamba sei apa zvamune muchiendesa kusouth africa ndezvipi zvamunobva nazvo kuNamibia ndezvipi
kuNamibia tinowanzobva nefishi nemagrepes south africa tinobva nenyama nemaice cream anenge achienda kana kuNamibia nemikaka
saka bhizinesi riri kufamba ari
zviri kuita hazvona
handiti ka aiwa zvinokudzwa saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari
ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuzimbabwe ete ana mai majokochwa nevana vese
kuana sawira kuana sawira wenyu
vana sawirawo ndinovakwasiwo vari muo muroad imomo ya ndinovakwasiwo chaizvo vava nezororo rakanaka pachristmas apo
makatumira here mai majokotywa zvinhu zvechristmas
zvinhu zvechristmas zvakatoenda kudhara
handiti kayo
zvakatoenda kare havatori sefa
haiwa tinotenda zvikuru vamajokochwa tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiinemi zvakare gore rinouya here tinotenda zvikuru Mr. Majokochwa, there is a truck driver drives from South Africa to Namibia and of course, you'll be working, you know, nothing bad in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it. Gibbs.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music, and yes.
Mama suru uyo anotemba ondo ukashupana naye munosi sana kwacheka makumbu Tina mukoma no chimama simbi uyo anotemba ondo ukade nainini kunotombezerana Padiki padika bina mborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Neka nguva kadika patone mborisi kwanzi Arovana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango darumu kwa maipa Kwa pinda machena Kuru kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango darumu kwa maipa Kwa pinda machena Ngoromera havo vano chova maoko aiwa mukoma chokwadi ya muskuva siva Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi ya muskuva siva
Rikaiti mboye za kuenda kune mwe mtereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oona ega
zviri kufamba hazvo
kufamba zvekujoni da mwana wamai
muri kupi imi
Enini ndiri kubudiriro 5B muharare.
Oh, pabudazi apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo ati dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Mhm. Asi maimboshanda kupi imi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukana kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa une uori zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Mhm. Saka apa makurarama nei manje apa? Basi roti.
Apa zvazve kunonga-nonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamakungovimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti tichikubva kupi tichikuenda kupi
Hello, Vasirot.
Ndatini. Ndikuda kukwazisa mhuri yangu.
Taurai zvenyu, ndanana.
Ndine mwana komana anzwa neva. Anozouya kudai. Anoteera shamiso. Anoteera anenzwa antira rasboni ya Cyrus.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wamai tangoti tikangodya sadza zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muumwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu kaimai anzira anoitwa Jane.
Mungakanganwa adzimai here?
Nekuti neziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
Vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vanga vari padhuze tavati vamhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anuyu?
Ndiye asitibona kuti anoenzwa antira Cyrus.
Cyrus? Antsila Cyrus. Alright, ngau yake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade dani kana kuti form one?
Form two.
Uri kuita form two? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Andra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti uve neChristmas yakanaka negoredzva.
Ndokuzwa kana nemiwo muve neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from...
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundinitoka riuka macheso
ka. Macheso. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa machefu tikasaridza nhasi, tinoedza kuridza musi wemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Sprout family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans. The father there, you heard him saying that he's not employed and that is dampened his Christmas spirit, and he's hoping that you know, the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment, because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe, and I think we can have a bit of music again, and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music. Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya izwa diamond achidaira na diamond diamond
wasabe ukazunza mazuva tira watora mari
omai mama
tani anomira mira niwe apandi ani
damuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusao mamo yo kunge njanji Aha, chali Tudamuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusao mamo yo kunge njanji Oh, 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 chali Ugazunza masuba tira watora mari
Oh, my mama
Oh, 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 chali
Yeah
Ano mira mira ndewe ya panji ani
Akata Napata macho na kiona Yeni ni osipita Wakati kwako na fona Na penzi sisuruani Semeki chanwa taishona Vyo chonde tafadhali Sinyeke mibai kanchoma Wakaja wa magari Na nyumba za kifari Wakalamba asali Kanyaja doro Wepaja mikidali Chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si jazio di foro
Tendelera Waka mwaka pesa kisa fiyo
Stimu kire
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Tumono pisa chavi
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa fiyo
Iko zvino regati mboedze kuenda kune mwe mutereri vashow vari kuBotswana uko makadiva show
Tofara mwana wa babangu makadiko
Haisu tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tekupo
Kana tiri mugate sitaku yambuka tiri munzira nenda ku South Africa tine kuri bosho kwedu I location ye Tokweni.
Ah okay okay aiwa. Ta fara tango jera Gaberoni kani Francis Town jet and
Haberon
eh. Haberon. Yeah. Okay. You know the Haberon ndizvo. Okay, aiwa. Ndataura pachikaranga. Saka
ndo chokwadi.
Right. Zvakamira sei pa Christmas?
Pa Christmas handizvo mwana wababa angu. Ndizvozvo. Zvizvozvo zviripo ndozvatinogaishira zvatapuwa naishe ndizvozvo.
Hanzi naJames Chimombe handirambe zvandapiwa naishe ndinogamuchira.
Haoneka haiyemeni munashe wedu Kristu ndo chokwadi chaizvo zvakakwana zvakadaro
saka muri kuronga kuita zvipi paChristmas apa
chekutanga ndinoda kuti zvangu chakakosha chaicho kuti zvangu ndikumbire mukana wokungotaura chandiri kuda chachiri muhana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi vepastudio 7 ana Gipsy tungamiri ngomo vana blessing nevamukumeshena vashoma ava bedzi vana jonga se vashamarari bedzi ava repastudio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndo zvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzere enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu mataurire enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwe nguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva kuchivamba kuteerera chirongwa ndicho chibeti chandakwanisa hangu kungobata pamatauriro enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana baba angu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano emapostori vanodaidai vanozvarira vana maiko rit vanororesa vanhu mumboidzosa pachirongwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndo zvandiri kuda kungotaura izvozvo mwana bangu
imi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho. Tiri kuraswa nezvinhu zvisingarasi. Madoctrine edu vanhu. Ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatsira mukamudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndadya nguruve. Iwo tadza kuenda kudenga. Iwo usina kudya nguruve. Ndiya. Mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. bangu ndino kumbira ndo zvandada hangu izvozvo bedzi munhu waKristu.
Aiwa pane chimwe chirungwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiitwa naJonga chinonzi kupenyu hwedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
That is my choice. No favor, young. That is my election.
I want to know what you are going to do with your own chance. I want to know what
you are going
to do with your own chance. I want to know what you are going to do. That there is Mr. Joe in Botswana. Of course, he says, you know, to all studio 7 presenters. And of course, everyone, those behind the scenes, you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And of course, there's a story that he wants us to talk about. That is the issue of child marriages. I think we'll reach him and, you know, so that he can express his views. Gibbs.
Wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bambanani ma Africa sibili yakutazwa kakhulu ukuthi libambane okuzwayo kuna ngapho lapho likhona yelo ke Cooksman siyakubonga kakhulu ke Cooksman lapho khona kuna ngapho ngilemlayezelo lapho ke evela abantwini abaningi blessing nzabala nje emthathu one of them ivela ku best piri best piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that best piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas who writes some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite Kwakuba Maposa. Otikona, Merry Christmas, Pasagazi. Nagubalan Delibe Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mugamelum Kabe 2018, Eskulen, Solapuchang and Silofaga, Logoti Susu Saka Queen. Yes, I was a cool and I'm polite to Kuba Maposa, who wanted to look Sasa. Latin Upper City, Merry, Merry Christmas for it. So I think it's a single forever.
Onguka, Hamawadiwa, Tiruku Taura, Taka Birira Kushika, Kuzvari Kismusi, Nemuswe Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vanuajinju Zimbabwe, my Kambananga Katova, Rabakum Winda,
Yinking
Amaro Gibbs.
Yinking Akuli.
I see Sekutora Kotamboita, Vanumufanauti, Munge, Muchi, Guarila, Pam Gagua, Paneguti, Dongua Inuanzo, Itika, Jodzi. Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah.
Ah, taramba. Yeah.
Ah, loko no. Kuti zvibagera no. Zvibagera ngokudara loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Bazi nyama. Uyabona ngesikhathi se Christmas nqa kungabuya izethekele.
Mhm.
Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right?
Mhm.
Uyabona egumeni lapha nqa suli gijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi ngena thangweni. You know? So kunjalo ke
boy. Yeah, tike china kuti vanhu vakugarawo vachi kudzawo nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah, zvibagera tinenge taramba of course. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Yes, yeah, so slow message lapage. Have a email that cheer chicks, uti typing errors, was uti, who type and go lapoge, email the, what as I was good to sitting. Yeah, was it Happy Christmas, could be Merry Christmas. Now, could I have email the Merry Christmas? Sewa wakul. Yes, uwe mnumza.
Hoguka hama wadiwa. Tinege tichitandara tichiridzari za manzi. Tichikuru zira kuti Musa chikaire. Makata kwa pa zore kisimusiri. Tinege tichikudai zwakari kuti mudzoke mgorere no ya Gibbs.
Yes, chage. Enye ingo maesmili lei vela ku iyasa. Yes, yes.
Yeah.
Let's have the music. Music manja manja. More music. More music.
Mama suru uyo ano temba ondo muga shupana nae munosi sana kwa cheka makumbu tina mokoma nochi mama simbi uyo ano temba ondo ukadena inini unotombezi rana plasma. Padigi padika mina mborisi kwanzi ashupana nevangwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa ne kangu bakadika matone polisi kwanzi arova nane vangwe aiwa mukoma masuru tinoda kukwa kuda kuru chipeta muspe kuti bandiki vakudye ukangodaro mukoma ipako wapinda machena Kuru chipeta muspe kuti Madiki vakuche Ukango darumu koma ipapo wapinda machena Ngoromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi amusukuvasiva
Kambo katsva kugibs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iwo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu kuchata kwaakaita nasi se kutaura kwatiri kuita
Christmas
tiri kutaura nezve Christmas ne ma, ne goredzva asi vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka inqabanqoze
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi uyabona kuva kudhala rokanisa sikweza blessing ekusenda nga kule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7 8 bosi fakani pakati ofakani
moisa muzi Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezingo zvangona.
Bata.
Mamalade. Rose babali. Bata, mamalade. Bata, mamalade. Leso tlala pansi lapana.
Yeah.
Shaiti yakho le nemhlophenke. Yabona.
Nemkaka.
Yeah. Shawkoli zvukhaze konyawaza kubona ngai. Khatesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kune kwini rice.
I rice le nemhlophenke.
Le chike.
Yeah. Ingawela pasipindi dobhelo kana kuti yona kuzigeda nasakula ziqinile phela inhlabathi sasiyidla siginya
kana
lesi ungadli inhlabathi wena deep pants yeah kunjalo
futhi okuka Gibbs I think tinenge taku shika kwa mvura yacheka makumbo
nangu chicks sependukile email da chie chicks we are kona lokho Merry Christmas to you Gibbs and Jonga and blessing from Dutchland, eh? D-E-U-T-S, Dutchland, right? Where is that?
I don't know. Where that is that?
Yeah, that's German. German. It looks Germanish, yeah. D-E-U, well, German, yeah maybe German, German there. Thank you so much, Imelda, Jigs. We wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany. So me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are, but we think she's in Germany.
It must be.
Something like that.
Germany.
Yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.